This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 5 2014.
Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitaiwo zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Rimwe gweta remuAmerica rokumbira matare kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vape uchapupu panyaya inovabata pavachauya kumusangano weUnited Nations General Assembly pakati pemwedzi uno.
Vashandi veNational Railways of Zimbabwe voronga kuratidzira kukuru mumaguta mana makuru enyika mangwana.
Vagari vekuBinga vanoti mutauro wavo weTonga ndiwo mutauro chete wechivanhu unofanira kudzidziswa mudunhu ravo.
Nhasi tichaverenga zvakare tsamba dzenyu dzamunotumira kuno kuStudio 7 nekudaro rambai makateerera.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Gweta remumwe murume wekuChicago muno muAmerica vaGregory Turner rinoti riri kuda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vape uchapupu pamhosva iri kupomerwa vaTurner yekutyora mutemo weAmerica nekuedza kubatsira vaMugabe nevamwe vakuru muhurumende yavo kuti vabvisirwe zvirango zvavakatemerwa neAmerica. Zvirango izvi zvakatemerwa vaMugabe nevamwe vavo mugore ra2003 vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vaMugabe vanoti vakatemerwa zvirango izvi nekuti vakatorera vachena ivhu vachipa kuvatema. Gweta ravatena vaMichael Leonard vanoti vaMugabe pavanouya kumusangano weUnited Nations musi wa17 gunyana vanofanira kuti vape uchapupu pavhidhiyo. Vatena vari kupomerwa mhosva yekupiwa nehurumende yavaMugabe mari inosvika mamiriyoni matatu nemazana mana ezviuru zvemadhora.
Hatina kukwanisa kubata mutauriro vaMugabe vaGeorge Yaramba sezvo vanga vasingadairei nharembozha yavo. Asi vamwe vakuru muhofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende vanoti magweta avatena ari kutambisa nguva nekuti pasi pemitemo yeUnited Nations vaMugabe kana vari kumuzinda weUnited Nations havasungirwe kuti vange vachibatwa nemitemo yeAmerica nekuti kunyange hazvo muzinda weUnited Nations uri muNew York unotorwa senzvimbo yakazvimirira. Mumwe aishanda navatena, Prince Asio Ben Israel, akatobatwa nemhosva imwe cheteyo mwedzi wapera, akatongerwa kugara mujeri kwemwedzi minomwe. Vaviri ava vakatombopiwa mari inosvika zviuru makumi mapfumbamwe zvemadhora nevaiva gavhuna webhanga guru renyika vaGideon Gono. Hatina kukwanisa kubata vaGono kana vaLeonard. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Lovemore Maduku, gweta uye vachitungamira bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kuti tinzwe nezvemitemo panyaya iyi.
Ndofunga pamwe varungodawo kuti zvinyaya yacho ingobuda-budawo mapepa yainonzi publicity muchirungu. Nekuti zvingatarwa navaMugabe hazvibatsiri panyaya yake. Nyaya yaari kutongwa nayo inyaya yekugura mutemo wekuAmerica. Mutemo iwo unenge watouchora kana wanyaita chinhu chiri kurambidzwa ichocho, whether Mugabe aripo kana hapo. Saka mhosva yake haingayanyoda kuti Mugabe aive nechekuita naye. Asi chechipiri ndechekuti pamutemo weInternational Law, vatungamiriri vedzimwe nyika pavanenge vachinge vari muAmerica vaenderera zveUnited Nations, havanzwi vari muAmerica pamutemo. Vatongori munyika inenge ichinzi panguva iyoyo inyika yemunhu wese yeUnited Nations. Saka mutemo wekuAmerica haukwanisi kuti ubate vaMugabe kana vari kumusangano weUnited Nations. Saka hapana zvazvingamboifa zvakakwanisa kubudirira kuti panzi nemutemo weAmerica vaMugabe ngavamanikidzwe kuti vakwanise kupaumbo hwaari kutaura ihwohwo.
Ko, zvavari kutaura ka zvekuti nyaya iyi hainge atongwe zvakanaka kana pasina uchapupu hwavaMugabe nekuti vaMugabe ndo vari pakati pakati penyaya iyoyi?
Vanofanira kutsanangura kuti umbo hwaMugabe chii chaizvo chaunonga uchizobatsira. Saka ungotaura kuti ndinganga achitaura kana uchida kunza witness mukesi yega-yega iri kutongwa unotaura kuti witness yangu iyi ichauya ichitaura zvakati nezvakati. Ngati munhu ari kutongwa nemhosva yekuti wakaita chakati musi wakati. Iye kuti aiwa pane witness yandoda kuunza ichakutaurai kuti musi wamuri kutaura iyo ndaitoiva kumba kwake ndakaswera nemunhu iyeye kwakati kusiri munyika munomu. Saka ndopaunoti aiwa mukaramidza kuti munhu iyeye ave unopa umboo hwakadaro. Hamusutonga nyaya yangu zvakanaka. Unofanira kutanga wataura kuti witness yako chii chainozotaura chingaita kuti iwo zvibatsire panyaya yako. Saka kana vasati vataura kuti vamugabe zvavangataura zvingamubatsira chii, hapana zvaangati hanzi kusataura kwamugabe kunomukanganisira nyaya yake.
Muzvinafundo Lovemore Maduku Igweta uye vachitungamira bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vanga vachitaura vari parunare muHarare.
Rimwe sangano rinomirira vashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ reZimbabwe Railway Artisans Union rinoti nengo dzaro mangwana dzichapinda mumigwagwa maguta makuru mana enyika anoti Harare, Gweru, Mutare neBulawayo dzichiratidzira. Munyori mukuru wesangano iri Muzvare Stokozile Swela vanoti sangano ravo ratora danho rekuratidzira iri senzira yekuzivisa nyika yose nezvematambudziko ari kutarisana nevashandi vekambani yeNRZ avo vavanoti vava nemwedzi gumi vasati vapiwa dzimwe mari dzavo dzemihoro dzinodarika mamiriyoni makumi mashanu nemashanu emadhora. Vashandi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukambani iri pasi pehurumende iyi iyo inonzi ine urongwa hwekumisa vashandi vanosvika zviuru zvitanhatu mabasa senzira yekuderedza mari yainoda pakufambisa zvinhu. Hatina kukwanisa kubata veNational Railways of Zimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita naMuzvare Swela.
Maworkers emurailways anenge achiratidzira mangwana in 4 centers kuBulawayo, kuGweru, kwaMutare nekuHarare. Tiri kuratidzira because tine maareas emasalaries 18 months. Saka tiri kuda kuti the whole world izive kuti this is what the railways management zvairi kuita kumaworkers emurailways.
Vamwe vangabvunza kuti muri kuda kuratidzira pakupera kwesondo kana kuti nemusi wemugovera zvii zvamunowana kubva imwe mutichiona kuti munenge magara musingaende kumabasa zuva iroro.
Aya mademonstrations haisi strike. Strike ndo pamunopfekedza kushanda. Saka iyi haisi strike mademonstrations. The other reason yatakaitira one Saturday is hatisi kuda kuti railways iwane mukana wekuti vanhu vakashandisa nguva yayo kudemonstrate. Ndosaka takati tiite one Saturday.
Makamboita kuratidzira mumazuva apfuura aya. Pane zvamakawana here zvakabuda kubva mukuratidzira imomo zvokuti mungati zvine basa mada kuzvidzokorora zvakare?
Hatingati pane zvakabuda but maybe tiri kufunga kuti reason yanga iri yekuti takaratidzira tiri mumapremises ereailways chete because ndo zvakataurwa nemapurisa. But iko zvino takawana order from the High Court yekuti togona kumacha mumastreets mapurisa asinga interfere nemamachi zvedu. Saka tikufunga kuti tikamacha tichibva from imwe nzvimbo tichienda kune imwe then vanhu vakawanda vanogona kuzviona and maybe zvinogona kuita impact iri nani kune iyo yaka whatever happened last time.
Muri kutarisira kuti kuratidzira uku kutange nguvai uye kuchatanga nguva imwe chete here munzvimbo ina idzodzi?
Kuratidzira kuri kutanga na 10 kuchipera na 12 muma areas ese ari 4.
Avanga vari munyori mukuru wesangano reRailways Artisans Union Muzvare Stokozile Swela vari parunare kuBulawa Unit Studio 7. Direct from Washington, the
voice of America. Magistrate wekuchiredzi vataengwa achibanda nasi vabvisa musungwa amai Sofia Tagwirei mushure mekupedza mwedzi vari mujeri. Amai Tagwirei vakasungwa pakarwisana mapurisa nevagari vainge vagariswa patsva nehurumende kuchingwizi. Vanhu ava vakatamiswa nehurumende kubva kunzvimbo yetokwe mukosi mushure memafashamu emvura vachiendeswa kuchingwizi ndokuzomanikidzwa kuenda kunwanenzi range mushure mekunetsana nemapurisa uku. kunetsana kwakauya mushure mekunge hurumende yatadza kuvapa minda yakakura uye mari inosvika mamiriyoni mapfumbamwe emadhora sezvinodiwa nebumbiro remitemo kana vanhu vachigariswa patsva. Amai Tagwirei vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika madhora makumi matatu. Izvi zvave kureva kuti vaiva vagari vekuchingwizi makumi maviri nevatanhatu vainge vasungwa vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Amai Tagwirei nevamwe vaviri vainge varambidzwa kubvisa mari yechibatiso vachinzi ndivo vakaronga kuratidzira uku. Vamwe vainge vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vanonzi varerutsirwawo nedare. Kuti tinzwe nezvaitika mudare, tabata rimwe remagweta avo vaKennedy Masie avanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Dare rahwisisa chizvichemo zvazvine maclients edu zvenyaya yekurerutsirwa ipapa mareporting conditions. And dare ravarati vanofanirwa kuenda kunoripota papolice post iri padhuze nepavari kugara ikoko. Iyo inokwanisa kuti vafambe vachienda. Uye zvedare rataura kuti instead yekuti vachinoripota every week, vaosvika kunoripota after 2 weeks, inova fortnight, ka1 iri Friday. Tiri ipapo futi dare magweta abva apuwa mapepa edzimhosva akazara. And panga pane umwe mukadzi angaripo pavanhu vanga vachiri vakavharirwa vachiri vakanyimwa bail. Anonzi Sofia Tagwirei anzi iye mapepa isitazoti mapepa emhosva atapuwa hapana paari kunyatsokunzi akapara mhosva yacho, saka hazvinyatsokuzoinyatsokuita musoro kuti munhu akadaro asiri kunyatsokuonekwa pamapepa edzimhosva arambe ari aramba ari kurimand. Saka abva prosecutor abva angozowira nezvatachitaura akanzi apuwe bail ye $30.
Saka nyaya iyi ichatanga kunzwikwa rini?
Nyaya iyi yapuwa date musi wa20 October. Ndopa nyaya iyi ndopainofa kutanga kuchinzwikwa nedare.
VaKennedy Masie vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare kuchiredzi.
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakangana kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vemuAmerica vanoti ichokwadi kuti mukuru weAl-Shabaab Ahmed Abdi Godani akaurayiwa muSomalia. Vanoona nezvekuburitswa kwamashoko kuPentagon re-Admiral John Kirby ati mauto emuAmerica ndo akauraya Godani nemuvhuro.
Mutungamiri wenyika yeMozambique pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reRinamo vatambira zviri pamutemo chibvumirano cherunyararo izvo zvapedza kurwisana kwemakore maviri kwanga kutyirwa kuti kuchaitika zvakare munyika iyi yakamboitawo hondo. Mutungamiri wenyika vaArmando Guebuza pamwe nemutungamiri weRinamo vaAlfonso Hlakama vaisa masignature avo pachibvumirano nhasi pamabiko apindwawo nevamiririri vedzimwe nyika pamwe nevatori venhau.
Mukuru wevachuchisi mudare repasi rose reInternational Criminal Court akumbira vatongi vematare kuti vambomisa kwenguva isina kutarwa kutongwa kwemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vachiti havasi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende yemuKenya. Muchikumbiro chaturwa nhasi, amai Fato Bensuda vati hofisi yavo haina umbo unoroverera vaKenyatta nemhosva pamhosva yavari kupomerwa yekuva nechekuita pamhirizhonga yakaitika muKenya muna 2008 mushure mesarudzo.
Mm-hmm. Makatirira ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder re Wisdom kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wisdom tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetseka kana kuibata dzimai decoder renyu kwekanguva muribatidza zvakare moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Kanzuru yekubhinga nasi yaita musangano ikabuda nechisungo chekuti rurimi rwendevele harufanirwe kudzidziswa muzvikoro zvekubhinga. Chisungo ichi chinoti rurimi rwetonga nechirungu ndiwo chete mitauro inofanirwa kudzidziswa kubhinga. Kanzuru iyi inoti vadzidzi kubhinga ngavadzidziswe rurimi rwavo chete nechirungu kwete chindevele sezvo vadzidzi kudzimwe nzvimbo vasingadzidzi rurimi rwetonga. Pari zvino rurimi rwetonga riri kudzidziswa muzvikoro zveprimary nesekondari uye vadzidzi vesekondari vanonzi vachatanga kunyora bvunzo mururimi urwu gore rinotevera. Bumbiro remitemo idzva rinoremekedza mitauro yose. Studio 7 yaedza kutaura negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora asi nhare mbozha yavo yadzima pasati paitaurwa pasati pawanikwa mukana wekubvunzwa nezvenyaya iye. Mtungamiri mukomo Studio 7 abata mukokeri wekanzuri yebhinga vadhube mukombwe kuti tinzwe zvakawanda.
Dare rakara nasi refull council rikabuda nechisungo chokuti isusu sevanhu vekubhinga nesematonga secouncil tatiisa chisungo kuti vana vedu ngavambodzidza rurimi rwamai vavo sezvinoitwa nevamwe vana muzimbabwe. Hosi ukatarisa vana vekubhinga vari kumedzwa zvishoma zvishoma asi takatarisa semapoliticians semalawmakers so tabuda nemutemo wokuti haiwa kubva gore riri kuuya 2015 vana vekubhinga vachatanga kudzidza tonga and english only in
Isaka cha muri kuramba apa ndechekuti vana vekubhinga vadzidziswe rurimi rwendevele.
Yapo tiri kuramba zvachose because maonero edu tiri kuona kuti province yacho amwe madistrict kuti nemadistrict 7 madistrict 7 yacho iwayo vari kudzidza rurimi rwamai vavo nechirungu chete asi mwana wekubhinga ndiye chete muprovinsi yematinoti ari kudzidza ndevere nditonga and english. So tikatarisa mutemo weeducation unoti mwana ngaachidzidza malanguage maviri chinotaura kuti rurimi rwamai vake neinternational chirungu ichocho.
Asi hamuzi kutanga hondo apa nehurumende ereva mukombwe?
Kana hondo hapana because tinoziva ndezvokuti takavhota yes pakopa kapa pareferendum tikabvumirana kuti muzimbabwe pane marudzi ari official 16 ari official zvinoreva kuti tonga ndeimwe yacho ende zvichireva kuti mwana tonga yacho ngaichidziswa ikoko kwayakawanda kwacho kubhinga kwacho then isusu tiri kuti kana hurumende ichiti tapara mhosva hatirambi kudzidza ndevere yacho but nemwana wekucholocho ngadzidzi tonga sezviri kuitwa nemwana wekubhinga ari kudzidza ndevere yacho. Isusu kana macholocho nkai rupane and other dzirimatinoti dzikadzidza tonga like zvatiri kuita isusu sebhinga kudzidza ndevere hatina problem hatina dambudziko neizvozvo.
Vadhube mukombwe ndiwo mukokeri webhinga rural district council vanga vachitaura vari kubhinga kwakare namutungamiri mukomo westudio 7.
Sangano rinomirira vashandi vanoita mabasa ekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union rinoti homwe yemudyandigere yaro yeConstruction Industry Pension Fund iri kutadza kupa vashandi vanenge vasiya basa mari nekuti makambani mazhinji anoita zvekuvaka munyika haasi kusvitsa mari dzaanobatira vashandi aya vashandi ava kuhomwe iyi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Munyori mkuru wesangano iri vamuchapiwa Nicholas Mazarura vanoti pane vashandi vanodarika zviuru zvipfumbamwe vari kutadza kuwana rubatsiro nekuti mari dzavaibatirwa dzainge dzisiri kusvika kuhomwe iyi. Pasi pemutemo makambani anosungirwa kubvisa zvikamu zvishanu kubva muzana pamihoro yevashandi, iwowo obvisa zvikamu zvavo zvishanu kubva muzana, mari iyi yoendeswa kuhomwe yepension fund. Asi vamazarura vanoti kunyange hazvo makambani ange achiita izvi, mari iyi yange isiri kusvika kwa kuhomu ye pension fund zvikuru sei kubvira muna 2009 apo nyika yakatanga kushandisa mari yekunze. Vati makambani aya ane chikwereti chemamiriyoni mana emadhora uye mari iyi inofanira kubhadharwa kuti vashandi vakasiya mabasa vabatsirike.
Saka mari dzandiri kutaura idzi from 2009 kusvika to date imari dza amounting to 3,900,000 dzakaitwa withhold nemy employers. Mura unenda mberu chitizo, there is no employer anovumira kuti withhold these monies asina permission from the minister. That's why tanyora tsamba ku Minister of Labour kuti ite intervene kuti wanhu vari kubata mari vachisenzisa mari and the worker haasi kwanisa kuzoenjoya benefit yake nereason yekuti mari iri kuchengetwa.
Vamazarura vati semaonero avo makambani aya ari kuita maune sezvo ari kuita mabasa makuru achibhadharwa mari dzakawanda chose. Vati mamakambani aya mahombe chose uye ndevanhu vane mukurumbira munyika.
Ndine ma companies akafana ndine ma company na Philip Chiangwa anonzi ana Magnet Construction wane mari dzinosvika kuma 100,000. Ndine mari dzakasangana nedzo ma company akafana na Macro Construction ana GG Mpofu ane mari dzinosvika kuma 300,000. Mbari dzandiri kutaura nezvo zvanzo, remember imari inofanira kuzowanikwa nemunhu end of the day, i benefit yatikuti isusu employer hana right yokuchengeta mari iyoyo. Saka ma company esandaverenga panapa ane mari inosvika 3.9 million yakabatwa nemakambani iwayo isina kuendisa kupension fund.
Vaenderera mberi vachiti vakatosvitsa chichemo chavo kubazi rinoona nezvevashandi kuti ripindire. Vatiwo kusabhadharwa kwemari iyi kunoreva kuti sangano revashandi pamwe nemakambani aya havagoni kuita nhaurirano dzokuwedzera vashandi mari pasi peNational Employment Council sezvo mutemo uchisungira kuti makambani anopinda munhaurirano idzi ange asina chikwereti kupension fund. Asi mukuru werimwe remasangano anomirira makambani anoona nezvekuvaka munyika, Reconstruction Industry Federation of Zimbabwe, vaGift Mpofu vati havana zvavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vange vasingazive nezvegwaro rakaendeswa kubazi rezvevashandi neveconstruction and allied trades workers union. Asi mumwe avo vakamirira mari dzavo dzemujandigere vatedius gurune vaudze Studio 7 kuti hapana chikonzero chingaita kuti vatadze kupiwa mari yavo sezvo vaibatirwa mari yemujandigere kwemakore akawanda uye pension fund yavo ine zvivakwa uko inowana mari. Homwe dzemujandigere dzakasiyana-siyana dzinotora mari kuvashandi makambani zvoishandisa zvakasiyana siyana zvakaita sekuvaka dzimba, nzvimbo dzinenge dzine zvitoro nemahofisi kana kuti mashopping malls kana kuidyara pamusika wemari. Izvi zvinoitirwa kuti mari ibereke uye inopiwa kuvashandi kana vachinge vave pamujandigere. Ongororo yakaitwa nedare reparamende mukutanga kwegore rino yakaratidza kuti mari dzemujandigere mukambani yehurumende yeNational Social Security Authority yainge isiri kubatwa zvakanaka uye vashandi vekambani iyi vaikweretesana mari iyi asi vanhu vanenge vave pamujandigere vachidya nhoko dzezvironda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Yashika nguwe tunoverenga tsambambosha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Yekutanga yabva kuna Faraisi Dumo kuchipinge kupaida moyo uya anoti, ndinokwazisa timu yose yeStudio 7. Ndinotenda nenhau dzechokwadi asi dai mawedzera nguva yelive talk paradio kuita 1 hour tinenge tichida kunzwawo maperero enyaya inenge iri mudariro. Mudikwazisirewo mukuwasha wangu Johane Munyai naNaison Munyai nevadzidzisi vose vepamafumise high school kuri kupaida moyo ikoko, kusanganisira si Matokwe, Elderera, Marozha, Manyuchi nevose vandakadzidza navo. Ndingafara zvikuru mukaverenga tsamba yangu, ndiFaraisi Dhuma kuchipinge kupaida moyo.
Ini ndini Nomsa M, murisei kuStudio 7. Imi ndimi mune news dzechokwadi, but ndinokumbirawo kuti musvike kuZumba. Ndatenda zvangu ndiri kuno kuZeroost, South Africa.
Verengaiwo tsamba yangu, ndinotenda nekutiburitsira zvinoitika munyika yedu, zvakanaka nezvakaipa. Rambai makashinga nebasa. Swerezai amai vangu mai Eugene nemadzekuru angu Isaac na Fidelis Makombe nemhuri dzavo ndini Fallen kuwedza kwagoneso Ward 12.
Guys veringaiwo ma message angu jonga zvakaoma takuvara nenhamo mabasa acho asikuwanika. Ndimhoreserewo vandinoziva vose. Aiwa ndatenda hangu ndini wenyu Abraham kubudiriro 4.
Nemufaro wakawedzerwa ndinokushuvirai vashamarari vestudio 7 ndichiti pamberi nenhau dzinodakadza ndikwadzisirewo vose vanondiziva vekwahlavangana vose ndopedzisira nemudiwa wangu ndini Patterson Boso Hlavangana kugokwe Simchembu.
Basa munogona mese ndikataura nemazita ndikasiya vamwe. Munondifadza zvikuru kana mukataura navatsvangirai pachirongwa. Rambai makadaro nebasa ndini Noah.
Makadini jongana blessing kuno nzara tofa edu hatichazivi kuti vatungamiri vedu vanotifungirei. Basa munogona nekuti munotiudza chokwadi uye munotema musina divi ramakarerekera. Ndimhoresereiwo mhuri yose yekwa muchekechi kuzvishavane kwashiku ndini maingwenya kushurugwe.
Ndinokutendai blessing najonga nebasa renyu ramunoita rekuti panhau musina divi ramakarerekera. Rambai makadaro hama ndini Lungu kuguruve.
Makadi henyu vashamarari ndini Isaac Marimba kumbire. Taona ndondo nenzou atina mufaro nekuda kwenzou atina chouviri chatiri kuwana asi vamwe vari kurara musoro uri mushuga vamwe uri mujecha.
Studio 7 nhau dzamunotipa dzine udzamu nechokwadi. Zvinhu zvaoma munyika yababa ramangwana redu harina kujeka pese pese corruption. Ko tinobudirira sei nai veduwe? Mwari pindirai matongo kunyanga.
Munogona basa vakomana rambai makadaro munotudza nhau dzechokwadi. Ndikwazisirewo mhuri yose kwajembere kwamurehwa munamba. Ndichiti munofara here? Ndinogaro nyora tsamba dzangu dzisingaverengwe. Nhasi imboverengaiwo tsamba yangu ndingafare. Aiwa nhasi taverenga tsamba yenyu. Mukoma ndinovimba kuti vaenzwa zvamuri kutaura kumunamba kwamurehwa.
Hongu jonga mumwe muteerera anoti ini ndinonzi Austin kugokwe. Ndinofara kwazvo nenhau dzamunotipa zvikuru dzenhabvu. Tinokumbirawo kuti dai mawedzera nguva yenhau dzebhora muve nenguva yakanaka. Mundifarisirewo shamwari dzangu dzose zvikuru shamwari yangu inonzi Kudzai.
Ndini tava naye baba wamo blessing kokanai mudete. Ndiri kuno kwagutu kwamunyikwa. Ndinokutendai jonga Sandra blessing nevamwe venyu mose vatepfenyuri vechirongwa. Tinokubatai kuno zvakanakisa. Ndinotirambai makadaro ndatenda nekuverenga tsamba yangu.
Makadi zvenyu tinotenda nechirongwa chenyu. Rambai makashinga munotizivisa zvinoitika munyika. Tiri kuno kuSouth Africa munyore hana kuisa zita rake.
Verengai yanguwo tsamba jonga and blessing munofara here? Bhora mberi nenhau dzinofadza. Ndinoti kune vose vanotsigira MDC ngatishande nesimba tinokunda chete ndizola kunze kukaroi.
Assembly L Chilimwe ari kugokwe nemagwe anoti rambai makadaro blessing jonga na Sandra nekutiudza zviri kuitika munyika. Handidi kudarikwa nenhau dzenyu nekuti ndisu vatungamiri vamangwana. Mwari vakukomborerei. Mundifarisirewo shamwari dzangu dzinoti Janet Mukomboni, Leroy Mapapi, DJJ Munashe na Chriswell Ngidi kwamutare.
Aiva nguva yedu ndo yaita shanje vadikane. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe paStudio 7. Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanhu vari pamudyandigere vasiri kupiwa mari dzavo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Tokupai zvabuda mumitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. How mine yakundaiwo ZPC Kariba 3-2.
Vashandi veNational Railways of Zimbabwe voronga kuratidzira kukuru maguta mana makuru emunyika kubva mangwana.
Rimwe gweta remuAmerica rokumbira matare kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vape uchapupu panyaya inovabata pavachauya kumusangano weUnited Nations General Assembly pakati pemwedzi uno.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu tokusiya mina Sandra Nyaira na Chris Gande.